vachitaura pakubvira zviri pamutemo kwematare kwegore rino mubulawayo chief justice malava vati vafara nekuti akandeke kutanga chiitiko ichi chichiitirwa kunze kweguta reharare vakati izvi zvinoenderana nedonzvo rehurumende rekuendesa masimba kumatunhu vamalava vatora nguva yakareba vachitaura nezvekukosha kwakaita kuti veruzhinji vave neruvimbo mumatare uye kuti matare aite zvose zvinosimudzira kutevedzerwa kwebumbiro remitemo yenyika vachiti izvi ndizvo zvinotarisirwa muutongi hwejekerere.
Whatever the court do and whatever decisions the court make,
chose chinoitwa nematare uye mutongo panomatare unotorwa nematare pakutongwa kwenyaya chinofanirwa kuvevezvipikiro kweveruzhinji.
Vamalava vati zvakakosha kuti mapazi ose ane chekuita nezvemitemo nekutongwa kwemhosva ashande pamwe chete.
Judge kana magistrate haakwanisi kugara pasi achitonga nyaya kana makurusa asina kusunga munhu anenge amanarirwa kunzi apara mhosva vomuudza kudare dare haringakwanise kuve mudzvudzisi kana pasina munhu anenge amiswa pamberi paro.
Pati pane zvakawanda zvaitwa nejudicial services commission zvinobatsira veruzhinji kusanganisira kuvakwa kwematare pamusoro pamwe nemamajistireti kune dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika kusanganisira masvingo mutare chire Gwanda netriangle. Vatiwo kushandiswa kwechirongwa cheintegrated electronic case management system mumatare epamusoro kuri kufamba zvakanaka uye JSC yave kuzosvitsa chirongwa ichi kumatare amajistireti kutanga mwedzi uno. Vamalava vatiwo vanofara kuti mugore rapfuura hapana mutongi wedare akawanikwa achityora mutemo vachiti JSC inoramba ichisimbisa kurwisana nehori. Vatizve madzishe ane basa rakakosha rekubatsira mukutongwa kwemhosva vakati JSC neurongwa hwekushanda nedare remadzishe kuti vadzidziswe zvinotarisirwa kwavari pasi pebumbiro remutemo wenyika.
Deserve to be treated with due respect for their dignity. They must never be insulted by the presiding judge.
Avo vanoshandisa matare emadzishe vanofanirwa kubatwa neronekedzo neunhu hwavo. Havafanirwe kusvitswa kana kunyundira nevatongi vematare aya.
Vachipa maonero avo kustudio 7 rimwe gweta Vatanaka Muganyi vati mashoko avamalava akakosha zvikuru nekuti anoyeuchidza vatongi vematare kuti masimba ebasa ravo anobva kune veruzhinji.
Kana chief justice vachipa emphasis yekuti iri basa ravanhu, it also calls upon majudges anenge ane mamwe maonero kuti vazive kuti basa ratiri kuita iri basa renyika. Ndava chinhu chinobata ibumbiro remutemo wenyika ende ndochinhu chakakosha chinoda kutevedzerwa. Kana paine anything chingakwanisa kuitwa nemunhu akagara mudare kutevedzera mutemo wenyika, ende kana uchitevedzera mutemo wenyika hauna bato rawakatsigira, hauna munhu wawakamirira, asi wakamirira vanhu.
Munyori mukuru musangano reLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vati kana vanhu vakashaya chivimbo mumatare vanogona kupedzisira voita mazvake mazvake.
Ndohwaro hwemutemo, yatinoti rule of law, haingashandi kana vanhu vasina chivimbo nemabatirwo anenge achiitwa basa nejudiciary. Vanopedzisira votemana nematemo nekuti panenge pasisina chekubatsirikana nacho, vanhu vacho inonzi self help, kuzvibatsira wabata pamongo wenyaya.
Mumwe mugari vemubulawayo vamashau muzamindo vaudza studio 7 kuti mashoko avamalava anouya panguva yakanaka sezvo vakawanda munyika vachiona sekuti vematare vanotonga vaine divi ravakarerekera vakatiwo izvi hazvifanirwe kugumira mukutaura chete.
Vamalava vanenge vavaona havo kuti confidence yemazimbabwe yaderera zvikuru nokuti vanongoona makosi panenge makosi akaangirira musangano umwe chete. Zvinovataurira avo aivauya zvakanaka ende zvinovatambira, asi dambudziko redu guru muno munyika ndiro rekuti zvinhu zvakawanda zvinotaurwa. Nzira yakanaka zvikuru, asi pakuzonoitwa apapo
masangano anorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vanogara achichema kuti matare anotarisa kuti vabuda mumba maani achionesera zvakanyanya vanoonekwa sevasingatsigiri bato riri kutonga reZANU PF. United Nations, Amnesty International, Human Rights Watch nemamwe agarawo achishora zvikuru mimwe mitongo inopiwa nematare emunyika. Akandike kutanga kuvhurwa kwematare yenyika zviri pamutemo kuchiitirwa mubulawayo. Dingindira regore rino rinoti building public confidence in the judiciary through multi-stakeholder participation. Ndakamirira studio 7 mulayo ndini kudzana nzengi.